This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 30 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa unotanga zvine mutsindo muZimbabwe nhasi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanotaura kumusangano weClimate Change kuParis kuFrance. Mutungamiri weChina Xi Jinping votarisirwa kupinda munyika mangwana murwendo rwavo rwekuda kusimbaradza kudyidzana kweZimbabwe neChina. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano mukuru weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa kana kuti ICASA wegumi nesere watanga muHarare zvine mutsindo nhasi nyanzvi munyaya dzeHIV AIDS dzichizeya zviri kubuda muongororo dziri kuitwa pasi rose. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri amaitariro Makanga Chikumbirike vanoti musangano uyu uri kufamba zvakanaka uye vakaparurwa zviri pamutemo nezuro. Dingindira gore rino rinoti AIDS in post-2015 linking leadership science and human rights uye riri kutarisa nezvechirwere cheshura matongo mushure megore ra2015. Mavila Simhlanganya uyo Studio 7 ataura namai Makanga Chikumbirike kuti tinzwe zviri kuitika.
Nhasi takanga neplenary session yanga ichiuya mascientisti pamwe chete vakatarisa nezvebiomedical research kuti zvii zvavange vaongorora pari zvino. Zvatiri kuona zviri kungopromisa ndezvekuti mascientisti vari kutiratidza kuti mishonga vari kuwana vari kubudirira pane zvavari kuita. Saka tinenge tichingotarisirawo kuti patiri kuti ending AIDS, kuti AIDS inopera kugore ra2030 nezvavari kuita mascientisti zvichabudirira izvozvo. Tazoonawo zvakare taita imwe session yanga ichitungamirirwa naamai Tereza Zuma vanova mudzimai womutungamiriri wenyika wekusouth Africa. Apo vanga vari kutaura nevamwe vanga vari imomo kuti ivo sevatungamiriri vechidzimai munyika dzavanenge vachibva semafirst ladies pamwe nekushanda nemamwe madzimai anenge ari mutungamiriri vakafanana nemadhishe vakafanana nemasabhuku echidzimai zvii zvavangaite kuchengetedza uveto hwemwanasikana kunyanya takatarisa kurodzwa kwevana vadiki munguva yavo yekuti varoorwe isati yasvika vange vachigoverana vachisanganisira madhishe echidzimai vanobva kunana Ghana, Nigeria, Comoros vange vakangosiyana siyana asi vese zvataona kubva ipapo ndezvekuti vange vari kutaurirana kuti Africa inofanwa kushanda pamwe chete kubvisa dambudziko rokuti vana vechidiki vari kuroorwa kana kuroorwa nguva yavo isati yakwana.
Pane zvirongwa here zviri kuitwa nesangano reWorld Health Organization zvii zviri kubuda paongororo dzavo dzavakaita pari zvino?
Bato reWorld Health Organization zvakare raita press conference yavanga vari kulauncha maguidelines avo. Zvikuru zvabuda ipapo ndezvekuti vari kungoti munhu wese ngaarapwe. Takatarisa isusu pakuti munhu kana angonzi ari HIV positive ngaaiswe pamushonga, tisamirire kuti CD4 count yake inge ichiderera. Tozoonawo zvakare community village nurse kopa yavhurwawo zvakare zviri pamutemo. Saka iye zvino yavhurwa kuti vanhu vachikwanisa kunge vachienda vachinoita zvese zvavanenge vachiita imomo kubhoyerana mashoko pamwe nekufara zvakare.
Takatarisa zuwa re World AIDS Day mangwana pane zvirongwa zvamuri kuronga here?
Tine pa conference venue pane zvakawanda zviri kuitika. Takatarisa kunze uko zvakare kune zvakawanda zvinenge zviri kutoitika. Nene match zvakare yanga iri kutungamirwa yekuti vanhu vanga vakuti aiwa tirikuda kunge tichiwana mishonga tese. Saka zvese izvozvo zvanga zvakarongwa kuti zvinge zviri kuitika. Inozvozvo zviri kufamba zvakanaka zvikuru. Uye mangwana sezuva reWorld AIDS Day tiri kuita zvakare chirongwa chokuti tichatarisa kuti pamwe chete ipapo tichakomemoreta zvakare World AIDS Day tiri pamwe chete seitasa.
Avo vanga vari amai Tariro Makanga Chikumbirike vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reICASA vanga vachitaura naMavelous Muhlanganya uye vari muHarare. Tichiri pamusangano weICASA uyu, America inoti zvakakosha kuti vanhukadzi nevanasikana vapinde musangano weICASA kuitira kuti vave neruzivo munyaya dzeutano hwavo pamwe nekuzvidzivirira kuzvirwere zvinotapuriranwa. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Kuru wehurumende yeAmerica anoona nezvemabasa ekudzivirirwa nekurwisana kweHIV AIDS, Ambassador Deborah Bex, avo vari kupinda musangano weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa, vaudza Studio 7 nhasi kuti zvakakosha kuti vakadzi vechidiki nevanasikana vawane ruzivo pamusoro peHIV AIDS, vachiti ruzivo runoita kuti vakwanise kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Amai Bex vati vasikana nevakadzi vechidiki ndivo vane mikana yakawanda yekubatwa neHIV AIDS, uye zvakakosha kuti varege kuita zvinhu zvinoita kuti vapedzisere vabatwa neHIV AIDS. Amai Bex, avo vanoona nezvechirongwa cheUnited States President's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR, vati chinangwa chavo iko zvino ndechekuona kuti mari yechirongwa ichi yashandiswa zvine mwero pamwe nemunzvimbo dzakanyanyowanda chirwere ichi. Vati Zimbabwe ndeimwe yenyika pasi rese iri kuita basa guru rekurwisa HIV AIDS, vakati ndosaka PEPFAR iri kuramba ichiwedzera mari yekutsigira mabasa ekurwisana neHIV AIDS muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nasi vataura pamusangano wezvekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze weclimate change waparurwa zviri pamutemo nhasi muParis kuFrance. Vatungamiri venyika dzinodarika zana nemakumi mashanu uye Prince Charles vari kupinda musangano wakakosha uyo. VaMugabe vashora zvikuru nyika dzakabudirira vachiti dzakaomera uye hadzidi kubatsira nemari nyika dzichiri kubudirira idzo dzakatarisana nematambudziko ekuchinja kwemamiriro ekunze. Misangano iyi inokokerwa neUnited Nations uye yagara ichiita gakava kuti ndeape mabasa anofanira kuitwa nenyika dzakabudirira neanofanira kuitwa nenyika dzichiri kubudirira. VaMugabe vati nyika dzichiri kubudirira ndidzo dziri kunyanya kusangana nematambudziko sezvo dzisina mari yekubatsirikana kana vanhu vapinzwa nenzara kana kupisa zvakanyanya kwekunze. VaMugabe vati vatungamiri venyika dziri kubudirira havana zvizhinji zvavangaite sezvo kuda kuita izvi kuchizosiya vanhu venyika dzavo vononga svosve nemuromo vachiziva nenzara sezvo mari yose inenge yoendeswa kumabasa ane chekuita nemamiriro ekunze. Vamwe vatungamiri vataura pamusangano uyu vanosanganisira mutungamiri weAmerica vaBarack Obama uye mutungamiri weChina vaXi Jinping. VaXi navaObama vatenderana kuti vachasimbaradza mabasa ekushanda pamwe chete muurongwa hwekuona kuti mweya wekufema haurambi uchisvibiswa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weEnvironment Africa vaBarnabas Mawire avo vari murwendo kuenda kuParis.
Mashoko ataurwa naPresident vedu mashoko ane chokwadi mukati, asi regai kuti kana takasarisa kunyika dziri kubudirira kesi nechigumbu nekusafamba kuri kuita nhaurirano idzodzidzi nekuda kwekuti nyika dzakabudirira dziri kungowana dzichichinja magedhi kuti kana takuda kukohwesa gedhi rinochinja nekuti nhaurirano idzodzidzi dzatora makore akawanda asi tiri kunyatsobuda chaito hapana. Zvakadaro izvozvo isu ndisu vari kutambudzika kunyanyanyanya nezviri kuitika pakushanduka kwekuita mamiriro ekunze nekuti tikatarisa goredu harisi kubuda zvakanaka. Isusu raramo yedu inobva mukurima, kana mvura kana isinganaye zvakanaka raramo iyoyo inooma zvikuru. Takatarisa pari zvino tikuona mvura gore rino yatononoka kunaya, uyezve kana ikazonaya haina yezvino zvine tsarukano Saka tarisezwezo vanhu vane mombe dzakawanda dziri kutofa, nzara yakutekeshera munyika. Saka natatakatarisa vanhu vari kunyika dziri kubudirira, zvinoratidza kutsamwa kwatiri kuita nekusafamba zvakanaka kuri kuita nhaurirano idzodzi. Ndovandofunga ndozvitaurwa napurezidendi wedu.
Tichitarisawo kuzvipira kwevatungamiri vari kuenda kumisangano iyoyi, mungati pane kunyatsozvipira here kwekuti vanhu vose, vatungamiri vose, nyika dzose pasi rose dzitaure nezwi rimwe chete pachinyoreranwa chibvumirano?
Kuzvipira kwacho kunenge kuri kunetsa nekuda kwekuti tikatarisa nyika dzakabudirira kunyanyanyanya vekuamerica vakabvira kare vasingatoda kuzvitsungirira kana kuti kuzvipira kuti vachaita sei. Vanenge vachizongouyawo vaine dzavo nzira dzavanofunga kuti dzingaitwe, asi vanenge vachiyanetsikira kuti zvinokwanisa kukanganisa mabasa ari munyika dzavo, nekuti mabasa mazhinji ari munyika dzavo ndo ari kuita chinhu chisiri kuzosvirisa mudenga umu.
Imiwo muri kuenda kuParis uku, muri kunopinda misangano ipi chaizvo?
Misangano mizhinji yani tichapinda. Tichapinda imwe inenge ichipindwa neanonzi maCivil Society Organization, uko tinenge tichitarisa kuti tinenge tichibatana nemaorganizations mamwe anenge achibvawo kunyika dzakabudirira nesu vari kubva kunyika dziri kubudirira, tichiona kuti tingave nemhindini nenzira dzipi dzetingakose kunyanyanyaivo vanenge vachionesa mutoro ava.
Mukuru weEnvironment Africa vaBarnabas Mawire, avo vari murwendo rwekuenda kuParis, vari parunare kuNairobi, Kenya. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weTurkey vaAhmed Davutoglu vanoti nyika yavo haisi kuzokumbira ruregerero zvichitevera kudonetswa kwendege yehondo yemuRussia pamuganhu wenyika yavo neSyria. Vaudza vatori venhau nhasi zvichitevera kusangana kwavaita nemukuru weNATO vaJens Stoltenberg muBrussels, vati mauto emuTurkey akaita zvaanotarisirwa kuita zvekudzivirira muchadenga menyika yavo. Mutungamiri weRoman Catholic pasi rose Pope Francis vari kudzokera kuVatican mushure mekupedza rwendo rwavo rwekutanga kuAfrica. Pope Francis vakashanyira nyika nhatu dzemuAfrica. Vasimuka muCentral African Republic nhasi masikati mushure mekuita munamato wapindwa nevanhu vakawandisa zvikuru munhandare yemuguta guru renyika iyi reBangui. Mutungamiri weChina vaXi Jinping vari kutarisirwa kupinda munyika mangwana mukushanya kwemazuva maviri, apo vanotarisirwa kusaina zvibvumirano zvakawanda zvekudyidzana munyaya dzezveupfumi pakati penyika yavo yeChina neZimbabwe. Mutoreri wenhau Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Munyori mubazi rinoona nekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vaJoe Bima vanoti vaJinping vane chikwata chanamuzvina bhizimisi vakawanda avo vari kuuya kuzotsvaka mikana yekutanga mabhizimisi muZimbabwe. Pane makambani ekuChina ave kutoita mabasa akawanda munyika akaita sekuvandudza gwenya remagetsi rekukariba, kuvandudza zvigayo zvemvura muHarare pamwe nekuvaka nhandare yendege kuVictoria Falls. Vakambomirira Zimbabwe kuChina zvakare vari gurukota rinoona nezvevakarwa hondo yerusununguko vaChristopher Mutsvangwa vanoti nyika yese yakatarisira kushanya kwavaJinping uye kuchasimbaradza ukama pakati penyika mbiri idzi.
Kai zvino taakuda kukama ukama ihwohwo nemaChina tihuendese pane chimwe chidanho kuti mabusinessmen ekuChina nemabusiness women ekuChina vaone Zimbabwe senyika yavanofara nayo kuti vaise mari dzavo. Dzave shasha vanhu ivo vamaChina mabusinessmen avo, vachaunza mamwe mabrand names avusati mambonzwisisa, makutoziana Huawei mafoni, vabvisa ana Nokia. Vanhu vaikuti Nokia, Nokia, hezvinokuva nehuawei.
vamutsvangwa vati China ishamwari chayo yeZimbabwe, vakati ndiyo nyika yakaramba yakamira neZimbabwe apo yakatemerwa zvirango zveupfumi nenyika dzokumadokero.
For the first time now in 35 years ma China vari papi vari pa Caribbean South vari kuvatibakira magwenya iye zvino vari kuenda pari kuya president vachiri kuna magwenya pa wange 7 and 8 vari kuti pa magwenya munhu anokupa masimba electricity egwenya ndiye anokuda zvino munhuinga munhu akadaro ndimbo ndigava chimbodipowe kumadokero atatipowe mari yekuveka magwenya emagetsi
vanongorora zvimatongerwe nyika vakazvimiririra vatakura zhangazha vanoti kushanya kwa Jinping hakusikwe ushamwari chete asi kuti vari kuto uya kuzotsvaka mabhizimisi pamwe nekuona kuti makambani kunyika kwavo haasi kuvhiringwa muno.
Kushanya kwa president weChina kuZimbabwe kunotaridza kuti look east yacho inoita seinoshanda asi havasi kuuya kuzoti tiri shamwari chete vari kutsvagawo mari dzavo mabhizinesi avo kuti abudirire muZimbabwe uye kuti Zimbabwe isakanganisa madhiri kana kuti zvavakawirirana nehurumende yeChina ndozvavanonga vachifambira izvo.
Vazhangazha vati kushanya kwa Jinping hakubvundusi nyika dzakaita seAmerica uye havaoni mutungamiri weAmerica achishanyira Zimbabwe munguva pfupi inotevera.
Handioni mutungamiri weAmerica achiuya kuZimbabwe asati apedza kutonga kuAmerica kwacho. Handitombooni kana anovatsiva achiuya kuno kusvikira Zimbabwe yawirirana nemaamerican kuti masanctions anobva sei, zvavanofunga kuti zvakaipa muZimbabwe zvagadziriswa here nokudaro nokudaro. Asi vachatumira havo vanhu vari kumusorosoro kwehurumende dzavo kuti vapfuurewo nemuZimbabwe vanzoti vanogona kutoo mabhizinesi akaita sei muZimbabwe.
Mumwe muzvina bhizimisi amaitendai anapiri vanoti zvakakosha kuti vabhizimisi vemuno vashandise kushanya kwavaJinping kutsvaka mikana yekudyidzana nevemabhizimisi vekuChina.
Saka kuuya kwemutungamiri wekuChina zvinonakira vane mese yekuzviona. Asi munhu wega wega kriyeta ikonomi yakwe iwevo, chii chauri kuita kuvandudza upenyu hwako? Kozi muupenyu hapana achakuvandudzira hwako iwevo.
Pave nemakambani akawanda ekuChina ari muZimbabwe anochera zvicherwa zvakaita semangoda, goridhe nezvimwe uyewo dzimwe dzinoita zvekuri madonje nefodya. Zimbabwe neChina dzakatanga ushamwari kare apo China yaibatsira varwi vehondo yorusununguko. Chinawo iri kuramba ichitsigira Zimbabwe kusangana reUnited Nations uko yakaramba kutsigira zvaidiwa nedzimwe nyika kuti Zimbabwe itemerwe zvirango zveupfumi neUnited Nations. Jinping vari kushanya muZimbabwe kwemazuva maviri uye vachashanyirawo South Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sachigaro webazi revechidiki muMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai kuHurungwe West vaAdmaya Maraka vanonzi vakapona nepaburi retsono nezuro Maneru apo vanhu vanofungidzirwa kuti ndeve ZANU-PF vakaedza kuvapamba asi vaMaraka vanonzi vakazokwanisa kupukunyuka. Vanhu vaviri vakaedza kuvapamba vari muchitokisi parizvino mushure mekusungwa nemapurisa. Vaviri ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Studio 7 ainokwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi kanawo reZANU-PF. Asi vaMaraka vaudza Chris Gande weStudio 7 kuti pavaipambwa vakaudzwa kuti vari kuomeserwa svezo vasiri kuda kupinda misangano yeZANU-PF.
Ndakatorwa usiku ndakalala kumahwanja usiku navadzimba mubhedhumu mangu.
Uchitorwa naani?
Nevakomana vanga vatuma nasabhuku kwenzi.
Vachikupomera mhosva yechi?
Yekuti hauyi kumusangano weZANU-PF, saka tida kuti kurove vakasimba nekukuuraya.
Vakakutora vakaenda newe kupi?
Handizivi kuti vaida kuenda nekuzi kuti vakavaita kuti vaiva nyaya dzoda kundiuraya.
Asi ipapo vakabva vaenda here kana kuti vakakutora vakaenda newe?
Vakanditora vakaenda neni. Vakanditora vakaenda neni ndikafamba about 500 meters ndopandakazotiza.
Zvikafamba sei?
Ndatiza ndopandakabva ndagara musango. Ndagara musango vadzimai vangu ndopakwaya kuzoripota kumagunje police.
Iwe ubva wabuda manje musango?
Ndakabva ndazoenda kushopu kwamukoma wangu kumutore.
Saka manje mapurisa ari kuti chii?
Mapurisa anga asati saka vanditi ndiende kwadokta kunotorwa. Ndiende kwadokta kunoonekwa ndakarohwa zvakadii.
Asi iko wakarohwa zvakadii?
Ndakakaiwa kaiwa kumagaro nekumusana uku.
Saka manje zvichafamba sei?
Kana ndikange ndabva kwadokta ndopainobva yaenda kukoti.
Saka kukoti inenge yakuita sei? Undiani anenge achitongwa ipapo?
vakomana vachina hwana vachina atoiwa pane vakumwe vacho vakandibata.
Sachigaro webazi revechidiki MMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai kuurungwe West vaadmire Maraka vachitaura vari parunare naChris Gande weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weIkasa pamwe nekushanya kuZimbabwe mangwana kuri kuitwa nemutungamiri wenyika yeChina Xi Jinping. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Tinodzokorora zvakare namba idzi, titumirei matext messages panamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Makaterera kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Munhau dzedu dzemitambo, Chicken Inn iyo yakatora mukombe weCastle Premier Soccer League ndiyo ine vatambi vakawanda vasarudzwa nhasi kuti vakwikwidze mukombe weCastle Lager Soccer Star of the Year. Mutore wenhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Magamecocks ane vatambi vana kusanganisa mutungamiri wevatambi Danny Piri, uyo runyere kuperwa ngaruchifamba rwekuti haakodzeri kupinda pavatambi vakashura mare ava. Nemhaka yemayero kadzi mashanu pamwe neret kadzi izvo akapiwa mukufamba kwegore. Asi vanosarudza vati Piri anokodzera sezvo asina mayero kadzi matanhatu nemaret kadzi maviri sezvinotaura mitemo yavo. Achitaura neStudio 7 mukupera kwesororo, Piri akataura nevezvemitemo avo vakamuzivisa kuti iye aikodzera kukwikwidza makundano emutambi akarura kudarika vese gore rino.
Ndakataura nevanhu vanoziva nenyadzi makati dzose.
Piri abatana na Clement Matau, Elvis Chipezeze pamwe na Edmond Chirambadare kuvatambi vabva kuChicken Inn vari kurwira mukombe wakakosha uyu. Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu Muzvare Margaret Makazhu vanoti vachitarisa pavatambi vasarudzwa ava vari kuona Piri achitora mukombe uyu.
Hazviri pachena kuti mukombe uri kuenda kuna Danny Piri.
Vamwe vatambi vasarudzwa pagumi nemumwe chete vanosanganisa Nox Mutizwa weHighlanders, Steven Mwakatuka weCapes United, Rafael Manuvire weZPC Kariba, Tedai Mukuruva naOcean Mushure veDynamos, Hilary Bakacheza weTriangle pamwe naBrian Muzondiwa weFC Platinum. Kunyange hazvo vatambi ava vasarudzwa nhasi, achatora mukombe uyu pamwe nevaviri vachamutevera vachaziviswa pamabiko achaitwa neveDelta Beverages nemusi wechishanu. Zvakamira zvakadai, zviri pachena kuti Joy Antipas ndiye achatora mukombe wemurayiridzi akashura mare mushure mekutora mukombe weLeague neChicken Inn. Tichiramba tiri pamutambo wenhabvu. Iyi ndiyo mhemberero yaive muLafarge Stadium musha wemabhuku nemugovera mushure mekunge chikwata cheChicken Inn chakatambidzwa mukombe weLeague naGeneral Manager weDelta Beverages vamunyaradzi Nyandoro. Izvi zvaikodzera mushure merwendo rwakafambwa nemaGamecocks kubva muna kurume kusvika musi uyo vakarova Harare City 3-1 kuti vatore mukombe uyu. Piri anoti zvaikodzera kuti vakunde nemhaka yematambiro avaiita kubvira makwikwi aya achangotanga.
Takazokwanisa kuwina kagemu last game takawina
muongorori wezvemutambo wenhabvu vatendekai munhenzva vanoti zvanga zvanyanya kuti mukombe urambe uchingotorwa neDynamos makore ese ese.
bora rimuno muzimbabwe ranga ranyanya kudominatwa nedynamos and zvino zvinofadzawo kuti zvachinjawo kubva kuHarare.
Panguva iyo chicken ini yaipemberera kwakave nekuchema pamwe nekusuwa mumusha meBuffaloes apa chikwata chavo chakakundikana kuramba chiri muPremier Soccer League. Chikwata ichakarohwa 1-0 neDynamos. Panguva iyo Cholocho Pirates yakaita mangange 1-1 neHarare City. Zvireva izvo kuti Cholocho Pirates yave kuramba iri muPremier Soccer League. Cholocho yakapedza ine mapoints 31 chete, maviri pamusoro peBuffaloes iyo yave kubatana nedongo Flame Lily pamwe neHwahwa kuenda kuDivision 1. Mimwe mitambo yekugumisira kwemwaka uno yakapira seizvi: Highlanders 0, ZPC Kariba 1, Capes United 3, Wawa 1, Wange 1, Triangle 2, Dongo 1, FC Platinum 1, Nechapungu 0, Haumain 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Hatina nguwa ye kutamba kubasa, basa reze pano topiwa. Nini rangu nere kuimba, azika nino dushanzo simba. Kushanda kweze kwa ninoeta, valo punga kulipa kuzivore. Abambo ziva, kuwaza kwato. Kushanda kweze kwa ninoeta, valo punga kulipa kuzivore. Ibi abambo ziva, kuwaza kwato. Shingirira kutoshana neusiku ndichimira mira jilanga lijita kuriritira kuzowana chakubata ondamukira padinomuka ndichigeza ndichinanga kubaza ndivyo iwo jilenge ndinachinangwa chekuraramisa vana vangu kushanda kwese kwaninoeta vanopunga kulipa kuzinyore avamboziva kuwaza kwato. Hakuna zinu zino ya nyore, upenyewe murume hauzurure. Woto shanda usarari, ukasadaro muri ila parari. Unazwa bakuti maita papa, mutupo ndiani. Pano fiwa pano nebasa, azika atimire kutaka. Atina nguwa ye kutamba kubasa, basa reze pano topiwa. Nini rangu ndere kuimba, azika ninoto shanzo simba. Kushanda kwese kwa ninoeta, valu punga kulipa kuzinyore. Avambo ziva, kuwaza kwato. Kushanda kwese kwa ninoeta, valu punga kulipa kuzinyore. Ibi avambo ziva, kuwaza kwato. Jilenge lijita shingirira, kutoshanda ni usiku ndichi mira mira. Jilenge lijita kuriritira, kuzo wanacho kupata onda mokira. Padino muka ndichi kesa, ndichi nanga kubaza.
Ako kambo kubasa kubva kuna Killer T musambo weZim Denso. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Musangano weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa unotanga zvine mutsindo muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura kumusangano weClimate Change kuParis kuFrance vachishora zvikuru nyika dzakabudirira vachiti hadzina zvadziri kuita kubatsira nyika dzichiri kubudirira mukurwisana nedambudziko rekuvanduka kana kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze. Mutungamiri weChina vaXi Jinping votarisirwa kupinda munyika mangwana murwendo rwavo rwekuda kusimbaradza ukama pakati penyika yavo neZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumire kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa website yedu inoti www.voashona.com. Munokwanisawo kutinzwa pa channel Zim muchishandisa decoder reWiztek kubva na7pm kusvika na9pm. Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na11 kusvika na1am. Aiwa, vateereri, tasuka kumagume ichirongwa chedu. Anuko nika ene mfaro, ndini wenyu, Blessing Zulu. Toksi ya imina Chris Gande na Marvelous Mchanganya uye. Munau, zechirungu.